Muna akasvika pamusika wekatanga muNorton anotambirwa neguru mwandira revanhu vanenge vachitengesa hove, madomasi, muriwo nezvimwe zvose zvokudya zvinodiwa nevanhu mudzimba. Asi havasi vese vagari vemuNorton vari kukwanisa kutenga chikafu, sezvo vamwe vakaita samai Mary gara pasi, avo vanogara nemurume wavo anorwara, pamwe nevana vatatu nevazukuru vaviri, vachiti vari kukanga waya.
Varume vangu ava vakasuruka ndokuruhwa njere, havaoni, havatauri ipapa zviya zvokuita nyaya, kudya havazvi zviya zvokuti unotiwo munhu adya. Chinondinetsa ipo pano kubva e2013 kusvika izvozvi, sipo chaiyo inondinetsa. Ndine vana vechikoro vazukuru vandina mari yacho yekuti ndinhingire. Ipapa vanozviitira mapamba, handikwanisi kuti nditenge mapamba acho.
Amai gara pasi vanoti chikafu chiri kuvadhurira zvakanyanya, zvokuti havana kana chavari kukwanisa kutenga kuti vararamise mhuri yavo.
Bhagedhi rechibage $100 kugaisa $15. Ini kazhinji kandinowanzoita ndiwanzobatsirwawo nevanondibatsira, shamwari ndodzovanzondibatsira. Kana kufonawo muhama vandakaberekwawo nawo, handinawo chokubata, vanondipa apo napapo kungogara uchingotambura. Izvozvi mwana chai chai gore rapera rose wakabhadhara 10 imwe chete hana.
Amai gara pasi vanoti nekuda kwekushaya chikafu kwavari kuita, zvave kuvaomera kuti vachengete murume wavo zvakanaka, sezvo akaremara mitezo.
Hapana, tiongovapa sadza iro, hapana chimwe chandingakwanisa kuvapa. Isadza iro chavo dai vaitaura vaivabvunza kuti sekuru mambomweiwo chokuti mungaita utano, rongova sadza. Sadza racho ranga riri mavheji. Mavheji acho pandakandaendauko ndatagonemota kunamo, ndoka rakabva nezvimavheji izvozvo. Sadza vabika tikatorya, todya futi manheru.
Vamwe vari kushaya inherera dzakaita saPatience Maziri, ane makore 13 ekuberekwa, uyo anogara nevanengena vake vatatu mumusha wengoni muno muNorton. Mwana uyu anoti iye nevamwe vake vanotorarama nekubatsirwa nechikafu nevamwe vagari munharaunda, uye anotiwo nguva zhinji iye nevanengena vake vanoenda kuchikoro vasina chavaisa mudumbu.
Chikafu ndizvozvo, asi chinenge chiri chishoma, hatisi kuguta. Kuchikoro hatikaenda kuchikoro, tinodzingwa, hatina kubhadhara school fees, saka pane nyaya.
Vamwe vakatarisana nedambudziko renzara ndamai Modesta Chindamba, avo vanogara nevanavo vanomwe pamwe nevazukuru vashanu mumusha wekatanga. Amai Chindamba vanoti vave kutoswerera kunhonga zvigubhu zvakashandiswa kuti vatengese vawane chouviri.
Zvigubhu zvatiri kunhongawo mazaona zvatikaona mwachinhonga kuti handizvinoita, tiri kunhongawo zvigubhu kuti tizotengesawo. Handinewo vanhu vacho mari yacho iri pasi, handisi kuzati vanenge vachizotengesa nemari, asi mari yacho iri pasi, sati hazvitengesi.
Amai Chindamba vanoti sezvo mari yavanowana mukutengesa zvigubhu izvi isina zvizhinji zvainotenga, vave kutotengesawo mishonga yechivanhu, uye vave kuswera vachitsvaga mashizha etsime kuti vabike vawane chekuseresa sadza, sezvo vachiti havana mari yekutenga zvinonyautsa mukanwa zvakaita senyama nemuriwo mumapindu.
Muchino watikatotemawo musuno kune zvuri zvedu zvatikaona kubrawairodo kuchibaikatandajachanga chakaita sechishi vataenda vataona umwe murume achitobawo muriwo mudamidi mao. Saka chinge akazoperewo kumuchine uwe notakasakura pekutanga chitoro nechipinda, handina mbokuenda. Sikatangotema muchine uwe nachisao tikatiende tinoonani, takaona muinewo murume akangoita senyuso vari tu atema tema muriwo tibatata apana zvatingaita ngatitemewo muchine tinoonanika.
Zvichakadai nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vanoti vari kuedzana pose pavanogona napo kubatsira mhuri dzakawanda nechikafu vachishanda pamwe chete nemakanzura. VaMuliswa vanoti chimwe chechikafu chavari kupa vanhu vakachipiwa nemutungamiriri wenyika kuti vagovere vanhu vasina chikafu. VaMuliswa vanoti ruzhinji rwevanhu muNorton rwakatarisana nenzara yakakomba.
Norton ine population iri kukura, inzvimbo yanga yakavakwa infrastructure to cater for 30,000 people, iye zvinozi ya 80 to 100,000 people, and zvakawanda zvati wandei nekuwanda kwaita vanhu. Zvakawanda zvinodiwa nekuwanda kwaitawo vanhu, chikafu kunyanya chinodiwa and so forth. Kukura kwaita Norton, lenda ina kukwira, kukura production isikunyanyo itane mazvo though it's a very urban area kune farming iriko land kuna na what 13 14 and 15 drought inakubetsera zvakare kuti tibe tione kuti vanonona chikafu chavo vagara vachirima home town imomo zvibagwe zvavo asi pari zvino zvatiomei nenyanzi ne drought dzatareceive it
zvichakadai amai gara pasi vanoti havasati vakwanisa kuwana rubatsiro kubazi rinoona nezvemagariro evanhu
iyo mufe yakauya kuzobatsira sisi ine handidi kunyepa kusvika nhasi iyo 2013 ndichibata dhodho ndichiita sei handina mari wabatsiro gwandakawana kwandinowana asi vamutorwa vachi vanobatsirwa tokuti handina kuti vakaita sei vanobatsirwa iye mindokutanga kuti uvewo pano
vamuleswa vanoti chakakosha ndechekuti pasapinzwe zvematongerwo enyika mukati kana hurumende kana mamwe masangano anobatsira achinge abatsira nezvokudya sezvo achiti nzara inobata munhu wese zvisinei kuti munhu anotsigira bato ripi
iye zvinoizvi takaita command agriculture kune vamwe vanotora masetiraiti vakati vada 20 hectares asi vatora masetiraiti 200 hectares uku imari yaigona kusevwa nekuna kambobvunza muparlamendi kana tine drought iri kuya tichiziva tadini kushandisa mari yemafetiraiza tifanotenga chikafu tipe vanhu togadzirisa irrigation totageta mafamers ane irrigation chete kuti vafane kurima tichiisa imwe irrigation munamwe mafamers nekuti mathing water bodies akawanda ane mvura asi irrigation hapana saka tokange tichitaura chokwadi noti kungoita zvinhu zvekufadzana nezvokuti saka imwe mari yakawanda yakaenda kumafetiraiza kune vanhu vanotengesa vasingarimi yaifanira kunotenga chibage ende iye zvinoizvi hatisudzira chibage
sangano reUnited Nations rinoti vanhu vakatarisana nenzara munyika vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe uye nhumwe yesangano iri inoongorora nyaya dzekuwanikwa kwechikafu iyo yanga iri muzimbabwe mukupera kwa2019 yakayambira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvekudya munyika rinogona kukonzera kusagadzikana munyika dhorobha renoton ndiro rakanzi neworld food program rine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha ose sezvo vanhu makumi mashanu nemashanu kubva muzana vasina chekudya WFP inoti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munzvimbo dzakaita senoton yakabva yaparira kekutanga munhoroondo mayo urongwa hwekubatsira vanhu vari mumadhorobha vari kunyanya kunetseka nechikafu uye mari ndakamirira studio 7 kunoton ndini Thomas chiri pasi.